Hapana zvizhinji zvatingaona kunze kwokuti vanhu ava vasarudzwa kuti vaite mabasa ava. Vanhu vanenge tinofungira kuti vanofungira pamwe chete naminista, nadeputy, napermanent secretary vanoona nezvekufambiswa kwemashoko. Ndosaka vapiwa mabasa ava. Saka handifungi kuti zvazviri zvinoreva kuti vari kuda kuti vekuindependent media nevekuprivate media vavauyewo kuzimbepa. Aiwa. Uye zveke chipiri chandinoona ndechekuti sezvo ndakambotaura. Handifungi kuti kuveko kwaprofesa Jonathan Moyo kunoreva kuti vatori venhau vanofanirwa kutya. Aiwa, ndosaka makatoona vari kushanya kumanyuzuru makasiyana siyana vachinogamuchirwawo zvakanakisisa. Vanhu vandinoona vangafanirwa kutanga kutya kana kuvhundukira, ndiri kuona kunge inyaya yekuzofambiswa kwemashoko zvokuti vebato rinenge seMDC ndo vanogona kunge vari pamarasha.
Sei muri kudaro kuti munoona veMDC vachizotarisana nedambudziko panyaya pekufambiswa kwemashoko nezviitiko izvi zvatiri kuona zviri kuitika kuZim Papers?
Ndikuona kunge ZANU-PF iri kuda kuenderera mberi neurongwa hwayo hwokuchenesa zita rayo. Ichiri kurangarira yakatanga ichiita tidi zvemhirizhonga kusvika tapinda musarudzo pasina mhirizhonga. Iye zvino yakuda kufambisa zvimwe zvirongwa zvakasiyana nezvanaempowerment nanaindigenization pasina bongo zozo.
Tiri kuona kuti pane vadomwa sevachange vachipiwa mabasa iwayo, hatina kuona pane madzimai. Imi munozviona sei sesangano rinomirira vatapi venhau munyika?
Zvinotiita kuti titsutsumwe uyezve tigonon'one, nokuti patiri kuenda apa isusu sesangano revatori venhau tagara tine zvirongwa zviripo zvori kukurudzira kuti vechidzimai vavemo mukutungamira masangano anoona nezvekufambiswa kwemashoko. Saka kurudziro yedu ndeyepakuchadomwa vatungamiri kuZBC kuchavawo nemadzimaiwo akati wandei.